Tinotenda kuti makwanisa kuva nesumuchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Ndichitevera zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi. MDCT inoti haiwirirane nemashoko akataurwa negurukota redunhu reHarare, amai Miriam Chikukwa, ekuti kanzuri yeHarare inofanirwa kutevera zvido zvezano PF. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vari kutarisirwa kutaura kumusangano weUnited Nations General Assembly kuno kuAmerica muguta reNew York nemusi weChina. Dare remuEgypt rabhana mabasa ose esangano reMuslim Brotherhood. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi echiuya kwamuri echibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Studio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. MDCT inoti haiwirirane nemashoko akataurwa negurukota rebasi idzva rakaumbwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe redunhu reHarare muhofisi yemutungamiri wenyika amai Miriam Chikukwa ekuti kanzuri yeHarare inofanirwa kutevera manifesto yakashandiswa nezano PF pasarudzo kwete kuita zvainoda mukufambisa basa reguta guru iri. MDCT inoti amai Chikukwa havafanirwe kunge vachitaura mashoko akadai uye semaonero ayo havana kusarudzwa zviri pamutemo. Kanzuri yeHarare iri pasi pameya webato reMDCT iro rinoti pasi pobumbiro idzva remitemo, meya nekanzuri yake ndo vanoronga kuti vanoshanda sei vachishanda pamwe nevagari. Bepanhau reNewsday rinoti amai Chikukwa vakataura mashoko aya pamabiko avakaitirwa neZimbabwe Youth Council mukupera kwesvondo. Asi MDCT inoti chinofanirwa kutanga chacherechedzwa ndechekuti iva amai Chikukwa vakasarudzwa zviri kunze kwemutemo uye kuti bumbiro remutemo idzva rinofanirwa kuteverwa. Tabata gurukota rezvematunhu mubato reMDCT kana kuti Shadow Local Government Minister vaSesol Zvidzai kuti tinzwe mamiriro akaita zvino.
Tine dambudziko kuti takashanda makore namakore kukopaki tichigadzira constitution nyuwani yenyika ino. Constitution yenyika inotaura kuti party inenge yahwina mudunhu ndiyo inozotaura kuti isu tichada kuti nhingi atonge dunhu iroro, anonzi maprovincial chairpersons. In the case yeHarare neBulawayo, mametropolitan provinces, meya wenzvimbo iyoyo anova iye mukuru chairman weprovince. Saka vaMugabe pavakagadza maya anonzi mai Chikukwa vakatotyora bumbiro romutemo, nokuti bumbiro romutemo haribvumi kuti zvavakaita izvo zviitike. Kune mapato matatu ehurumende, kune inonzi central government, hurumende huru yapamusoro, pouya provincial government, pouya makanzuru. Imwe neimwe hurumende inobvumirwa kushanda samafungiro ainoita ichishanda navanhu venzvimbo kuti basa rigofamba ichisevha vanhu ivavo. Saka hatisi kuzoita zvinhu semakanzuru aya nemametropolitan provinces aya zvokufadza mai Chikukwa.
Asi vaZvidzai, hapana here mitemo yeguta reHarare yagara iripo kare inofanira kunge ichingoteverwa?
Ndo zvatiri kureva zvekuti kana wapinda mukanzuru mitemo iriko asi inogadzirwa nogadzurura. Zvino kanzuru idzodzi dzeMDC dzakasarudzwa idzi dzinogona kunge dzine muono wadzo wadzinoona kuti zvinonyanya kuda kubatsira vanhu ndezvizvi. Ini ndozivisisa kuti izvezvi vanoda nyaya yedecentralization kuti madistricts aya amaneje maissues emadistricts imomo muHarare. Vanoda kumeka shuwa kuti vagadzise nyaya dzenzira. Asi ZANU PF iri kutaura nyaya dzeindigenization, handizivi kuti zvine ukama hupi nezvido zvavanhu. Nzira dzigadzirwe, vanhu vafambe zvakanaka, matower lights, vanhu vakirwe dzimba, masuweji agadzirwe, mvura iripo yakachena inopiwa vanhu. Ndo nyaya inongoripo.
Iwo mutemo wemakanzuru wati wagadzurudzwa here kana kuvandudzwa kuti unge uchifambidzana nebumbiro remutemo idzva?
Mitemo inoda kunyatsovandudzwa zvachose chose kuti zviwirirane. Asi kana izvozvo zvisa zvaitwa tinenge tichishanda nezvinorebwa neconstitution. And constitution iri pachena kuti matanho matatu ehurumende, imwe neimwe inoshanda samaonero ainoita kuti zvinonakira vanhu vari munzvimbo yakavavhotera. Saka imomo muHarare meya ndiye anoziva kuti vanhu vanoda zvipi achitaura navo. Hazvina mutupo wekuti ngazviitwe zvezanu, ngazviitwe zvenduu, ngazviitwe chete zvinonakira vanhu. Ndo zvatoda.
Vanga vari gurukota rezvematunhu muhurumende yebato reMDCT kana kuti Shadow Local Government Minister vaSesol Zvidzai vari parunhare muGweru. Takundikana kubata amai Chikukwa kuti tinzwewo divi ravo.